Masangano evarairidzi akaita seProgressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ neAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe R2s anoti haasi kufara nedanho rehurumende rekuti vakuru vezvikoro nevarairidzi avo vari kuti havasi kukwanisa kunge vari pabasa nekuti havana zvikwanisiro vange vadzokera pabasa muzuva ranhasi. Mutungamiri wePTUZ vatakavafira Zhou vati chinodikanwa inhaurirano pakati pemasangano evarairidzi nehurumende dzakanangana nekugadzirisa nhuna dzavainadzo kwete kuvambunyikidza kuti vadzokere kumabasa ivo vakaomerwa neupenyu.
Kueducation hakushandwe necommand and control, dialogue necollective bargaining ndo zvinopa kuti pave neindustrial harmony neproductivity. Saka kubvundidzirana hativoni kuchipa a lasting solution, asi dialogue ndo chete chinhu chingapa lasting solution.
Vazhou vati bazi Republic Service Commission ratumira nhume muzvikoro nhasi kunoongorora kuti ndevapi vadzidzisi vaenda kubasa nevasina. Vati vatora danho rekuti vadzidzisi vashande zuva rimwe chete pasvondo sezvo mari dzavari kutambiriswa nehurumende dzisiri kuvakwanira kuti vaende kubasa mazuva ose.
Ipapo tinotenderana navarairidzi vakawanda kuti mari US$540 ndiyo chete ingakwanisa kuti idzosere varairidzi mune zvakanaka kuzvikoro. Asi zvekare isu tada kuratidzawo kuti kunyangwe takaomerwa kudaro, mwoyo wokuticha tinawo. Varairidzi vatinotungamira vakatiudza kuti vanokwanisa kudzokera one day sekuchido chokuda kuti varairidzi vataridze kuti vane chido chokubatsira vana, asi vachivimbawo kuti hurumende inoona effort yavanoisa yozogadzirisa maringe nemari yavanotambira ye540. Mari iyo yekashaya hationi varairidzi vachikwanisa kuti vaende kubasa mazuva ese.
Zvichakadai mutungamiri weR2s vaObert Masaraure vati vatokwidza nyaya iyi kumatare vachiti zviri kuda kuitwa nehurumende zvokudzinga varairidzi basa nekuti havana zvikwanisiro hazvizi pamurau.
Nyaya yekunzi vanhu vasina kuya kubasa kusvika musi wa22 February vachazinga vachirasikirwa nemabasa avo haikwanisi kuimplimendeka tichishandisa mitemo ichiri muZimbabwe. Hakuna pasi rino kunowanikwa employer achiresignira maemployee. Tikatarisa mapublic service regulations, umwe nemumwe ari dungamunhu anozivisa kana ada kusiya basa nguva yaanoda kusiya basa. Vasiri kuya basa ava vasi vanhu varobva kubasa, vanhu vakundikana neyaya yekushaya zvikwanisiro. Hazvitenderwe kuti kana paitika gakava pakati pemushandirwi nemushandi, mushandi oshandisa mutemo weabsentism kana mumwepi mushandi waangade kushandisa kuvharira panze vashandi vane zvichemo zviri genuine. Ndosaka tazodzimara tatorera nyaya iyi kumatare.
Vatiwo havasi kufara kuti vamwe varairidzi varamwa kumaka mazamanishoni emafomu 4 nemafomu 6 mushure mekunge Zimseki yatadza kuvabhadhara mari dzemaallowance.
Vambomira kuita basa iri nenyaya yekuti hurumende iyo inofanira kunge ichipa mari kuZimseki iri kunzi yakanonoka kuendesa mari vamutirimuve netreasury yavo, havana kuendesa mari kuZimseki. Zvaitika ndezvekuti vanomaka vasvika pasina mari yekuti vaone pekugara, chekufambisa nechekudya. Saka kuti vanzi vangashande basa zvisipo zvavaremera, vamwe vanzi vanopiwa 25% yeallowance yekuti vange vachishandisa vachiita basa. Saka chishuwo chavo ndechekuti saka kana matipa 25% imwe mari tichaiwanepi. Zvaita kuti vanomaka vamire kuita basa iri kuchizoita mhirizhonga dzakawanda dzatonzwa dzakaitika kugweru kusvika vamwe vanomaka vairi vanzi vasungwa kuti vadeedzerwa mapurisa kuti mapurisa amanikidze vanhu kuti vamake. Tichionawo pachiedza kuadreswa nemaregional managers eZimseki pachishayikwa solution nenyaya yekuti mari iri kunzi yakabatwa kutreasury.
Tsvagiridzo yataita yaburitsa pachena kuti varairidzi vari kumaka mazamanishoni kuBulawayo, Gweru neMutare varamba kuenderera mberi nokumaka kudzamara vapiwa mari dzavakavimbiswa nesangano rinoona nezvekunyorwa kwebvunzo reZimbabwe Schools Examinations Council, ZIMSEC. Vamwe vevari kumaka mazamanishoni aya avo vasina kuda kubuda pamhepo vati ZIMSEC yakanga yavavimbisa kuti chavabhadhara svondo rapera, asi vaona zvakakodzera kuti vachirega kupedzisa kumaka bvunzo idzi sezvo vachiti veZimsec vari kungoramba vachiti pamunondo pamusasa. Mutauriri weZimsec Muzvare Niki Dlamini pamwe nemutauriri webazi redzidzo vataungana ndoro vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira pataenda pamhepo, asi mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa neZuro vakati varairidzi vanenge vasina kuenda kubasa havasi kuzobhadharwa.
Maticha nokuti vakambotichiwa, ivo vakambotichiwa voramba kuticha, hatichawirirani. Asi dagara pasi nedarara mutakazombowirira kuti haano tongoita zvinhu zvakanaka zvinovafadzawo zvokuti asina vokuinda kubasa habhadhagi ainda anobhadhagi.
Varayiridzi vazhinji vanoti vari kuda kuti hurumende idzosere mari yavaitambira muna 2018 pamadhora mazana mashanu nemakumi mana emadhora ekuamerica pamwedzi, asi hurumende inoti homwe yayo yakabooka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.